sehurumende yeZimbabwe hatina zvatagamuchira kubva kuSouth Africa. Tiri kungoonawo zvatongoona muzvimhepo zvandiri kuona kwamunoita. Kusvikira tawana zvatinenge zvabvawo kuhurumende yekuSouth Africa zvichiuya kuhurumende yeZimbabwe, tinokwanisa kutaura kuti takamira papi. Nokuti mandifonera nepozisheni yangu, handikwanisi kutaura pfungwa dzangu. Ndinokukwanisa kutaura nezvemamiriro hurumende yandinomirira. Saka sehurumende tichangomira, kana pane vanenge vazotinyorerawo then tozoona kuti mutemo wedu unoti kudii, tozozvifambisawo maererano nekufamba kwemutemo wedu nemurawo.
Zvikakwanisika kuitika kuti mungana vaendesa kuSouth Africa kana makumbirwa nevekuSouth Africa sokutaura kwamuri kuita?
Muchirungu tinoti hatishande namahypothetical sehurumende. Tinotsitsa situation imwe neimwe nemafambiro ainenge aita. Tinomirira kana tikagamuchira tsamba, tozoona tsamba yacho inoti kudii. Pane sokuziva kwenyu munyaya dzeextradition kune long process inofanira kuitwa. Tinochaona kana kune vatinyorera. Kana vatinyorera ndopatichaona kuti position yegavhenimendi yakamira sei. Pari zvino hapana position yegavhenimendi yaisombotaura nezvenyaya iyoyo.